Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri zvita 17/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo iri kuendesa chikafu chinokwana kumatunhu ose emunyika pasi pechirongwa cheFood Deficit Mitigation Program. Asi vamwe vanoti chikafu chiri kunzi chiri kuenda kumatunhu ose ichi achisi kuwanika munzvimbo dzose. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze razivisa kuti dutu mupengo Cyclone Chido rasvika munyika nhasi asi ranga risisina ukasha sehwarainge richitarisirwa kuve nawo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati zvichitevera kutara kwavakaita mwaka wekurima wa 2023-2024 sedambudziko rinoda rubatsiro nechimbi-chimbi kana kuti national disaster zvichitevera kusanaya zvakanaka kwemvura kwakakonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze, hurumende yavo iri kuendesa chikafu chinokwana kumatunhu ose emunyika pasi pechirongwa cheFood Deficit Mitigation Program. Vamunangagwa vataura izvi pamusangano wemakurukota wekupedzisira wegore rino wavaita kumuzinda weState House muHarare. Mutungamiri wenyika vabatawo nyaya dzakasiyana dzinosanganisira kuvakwa kwedzimba, utano nekushomeka kwemagetsi munyika izvo vati hurumende yavo iri kugadzirisa. Ngatinzwei vachitaura.
It is encouraging that the housing stock in our country is not rising and improving in both quality and quantity. Government will, for its part, continue to channel resources.
Zvino tikurudzira kuti nyika yedu iri kuvaka dzimba dzakanaka nemuvakiro wechizvino-zvino. Hurumende kudivi rayo icharamba ichiisa mari muzvirongwa zvekuti veruzhinji vawane pekugara. Tiri kuramba tichisangana nekushomeka kwemagetsi munyika nekuda kwekuderera kwekugaiwa kwemagetsi kukariba hydropower station. Tinoramba tichikurudzira kutsvagwa kwedzimwe nzira dzekuwana nadzo magetsi dzakaita sesola. Panyaya yenzara, kubva zvatakazivisa kuti nyika iri mudambudziko mumwaka wa 2023 kuno kusvika 2024 nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura kwakakonzerwa neEl Nino, tiri kuramba tichipa rubatsiro kune vari munzara pasi pechirongwa cheFood Deficit Mitigation Program.
Aranga ari mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avataura kumusangano wavaita nemakurukota muHarare nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Munozava Zininga, ndatobuda hangu kuseka ndichiverenga zvataurwa nemukuru vachitarikura kuti nyaya dzemagetsi vagadzirisa and vari kufara nebasa guru riri kuitwa. Asi nhasi uno vachitotaura izvozvo, nyika yese zvayo yeZimbabwe haina magetsi. Izvezvi tiri pa-national blackout. Asi ndopatiri kunzwa iwo kuti vari kufara nekugadzirisa kwavari kuita dambudziko remagetsi muZimbabwe. Saka tiri kutoti vematenga vatotionawo kuti aiwazve chokwadi ngachibude kana mumusangano wemomamhenu kana magetsi aendawo, ndokuti kana vasina majenereta nezvimwe zvakadaro zvekushandisa havana magetsi izvezvi vachiita musangano iwowo.
Vabatawo nyaya dzezveutano, mabatawo zvipi apa?
Muzvipatara tiri kutoona kuti nanhasi hamuna zvikwanisiro. Madhokuta mazuva mashoma apfuura vana chiremba vanga vachitoti ko mari yeshugar tax iri kubatwa nevamuturi nxuve kubva gore rapera iripi, iri kushanda chii? Mishina yemakensa yezvimwe zvirwere iripi? Mari iyi payakanzi iri kubatwa yakati ichashandiswa kuti zvipatara zvedu zviwane zvikwanisiro, asi tiri kuona kuti nanhasi uno hakuna kana mishonga zvayo yakaita semaparacetamol. Saka kana tichi mutungamiriri wenyika achizoti zvinhu zvinenge zviri kuita nani health sector yedu, vachibotaurawo zvekuti ndekuti vakarwisana nekorera yegore rinoiri.
Imwe nyaya yavakosha yavanongedzera ndeyenzara munyika. Madzidzawo zvipi ipapo?
Nyaya yehanga, tisade kunyepirana. Ivo vanogara vachitaura kuti hakuna achafa nenzara muzimbabwe, ndopa vakangonanga ipapo. Saka vakanzwa kuti hapana pabhotaurwa kuti kune munhu akafa nekuziya nenzara voti tagona. Munyika muno mune nzara, vanhu vangasadonha hake kuti munhu akadonha akati dhi akati zi nenyaya yenzara, asi hazvirevi kuti haka ari kuguta. Mbabvu dziri kubuda idzi, vana vadiki vari kufamba mbabvu dzichita kuti unodziverenga kuti 1 2 3 4.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wezvirongwa musangano rinorwira kugara zvakanaka kweveruzhinji reZimbabwe Network for Social Justice vaRuben Mbofana vari parunare kukadoma naIvan Zisininga weStudio 7.
Sekutarisira kwatanga taita, Chido akapinda nekunzvimbo dziri kumabuda zuva kwakadziva kumusoro kwenyika yedu yeZimbabwe.
Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department razivisa kuti dutu mupengo Cyclone Chido rasvika munyika nhasi, asi ranga risisina ukasha sewarakanga richitarisirwa kupinda nawo uwo rakapinda nawo mune dzimwe nyika, uko rinonzi rakatora upenyu hwevanhu pamwe nekuparadza zvakawanda. Bazi iri rinoti dutu mupengo iri ratanga kusvika munzvimbo dzakadai seMurehwa, Nyamapanda neMutoko kuMashonaland East. Vanoona nezvemamiriro ekunze musangano iri vababa Maketa vanoti nekuda kwedutu mupengo iri mvura yanaya zvikuru munzvimbo zhinji dzenyika, asi vanga vasati wanzwa kana kuine dzimwe nzvimbo dzatarisana neukasha hwanga wakagadzirira. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Sekutarisira kwatanga taita, Chido akapinda nekunzvimbo dziri kumabuda zuva kwakadziva kumusoro kwenyika yedu yeZimbabwe, kunzvimbo dziri pedyo nekubhodha reNyamapanda, asi vazhinji vanodaro vasina kunzwa kufamba kwake nokuti akanga apera simba chose kuburikidza nokufamba kwaakaita razvo akapinda muMozambique, Malawi nokudzokerazve muMozambique nokuzonge akuya muno muZimbabwe. Mafambiro aakaita akamupedza simba chose nokuda kwemhepo yakanga ainayo uye nokunaya kwayakaita mukufamba kwayo. Nokudaro payapinda muZimbabwe yanga isina mhepo yakanyanya iyo yakambenge ichitarisirwa pakutanga, zvokuti pakunaya kwayo yanga ichinaya zvakadzikama zvisina uturu kunzvimbo zhinji.
Vamwe vanoti vari kuona mvura yakawanda chaizvo munzvimbo dzakasiyana-siyana. Munotarisira kuti izvi zvichange zvichiitika kwenguva yakareba sei?
Pari zvino tinotarisira kuti iko zvino yava pakupira kwayo payava iko zvino, zvokuti haichagoni kutopatsanurika pakati payo nemakore mamwe agara tinawo munyika medu meZimbabwe. Uye tingade kuzivisa veruzhinji zvakare kuti munguva ino yatiri tine imwezve mvura yatiri kutarisira iri kubva mumakore atakanga takatarisa achifamba kubva madokero kwenyika yedu yeZimbabwe achifamba kusvikira pakati penyika. Mvura iyi tinotarisira kuti inge iriko kubvira zvino kusvikira mukunopera kwemwedzi uno nyika yose, zvokuti nyika yose inofanira kuti itekeshere nemvura muvhiki ino yatiri kusvikira pakunopera kwemwedzi.
Vamwe vanga vari kuchema nyaya yekupisa kwekunze. Mvura yamuri kutaura iyi ingabatsira here kutonhodza kupisa uku?
Mvura yatiri kutaura iyi inofanira kuti ibatsire chose, nokuti ichanaya kwenguva yakati rebei sezvandareva kuti kubvira zvino kusvikira pakunopera kwemwedzi waDisemba tinoziva kuti mvura iyoyi inge iriko kunyika yose. Saka inofanira kuti ibatsire chose, uye kuti mapisiro ekunze anofanira kuti aderere zvakare nokuda kwekunaya kwemvura iyoyi.
Avanga vari nyanzvi yezvemamiriro ekunze mubazi rinoona nezvemamiriro ekunze remet department vababa Maketa vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Masangano anomirira vagari vemuHarare anotire Combined Harare Residence Trust kana kuti CRA, Harare Residence Trust neCombined Water Alliance Abatana nasi akaita musangano nevatori venhau achipa maonero avo pamadambudziko ari kukonzerwa nekusvibiswa kwemvura yemudhamu reLake Chiwero ayo iro rinonzi riri kusvibiswa nekanzuro yeHarare. Masangano aya ati ane urongwa hwekunyorera kumutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa kuti vatare dambudziko iri sechimbi-chimbi kuitira kuti rigadziriswe nekukasika. Izvi zvinotevera mashoko akaziviswa neZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks ekuti mhuka dzesango, hove, shiri pamwe nezvipfuwo zviri kufa mushure mekunwa mvura yemudhamu iri iyo inonzi yave nemuchetura wakonzerwa netsvina iri kupindamo ichibva muguta reHarare. Tatumira mibvunzo kumutauriri weguta reHarare waStanley Gama asi vanga vasati vapindura mibvunzo iyi pataenda pamhepo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba.
Mvura iyoyo yatoro nekasha yekuti inogona kuramba ichikwadza upenyu hwemhuka dzinosanganisira nehuwe zvakare, zvekuti vanhu chaiwo kuimwa mvura iyoyo kuchatonetsa nekuti yesito kuHarare. But kuona ichibuda mumatepi iri kubuda ine tsvina iine kunhuhwa kupinda iko.
Iwo musangano wamaita nevatori venhau vekanzuro yeHarare vanga vaine umiriro here pamusangano uyu kuti munzwe wodivirawo kuti vari kuti
isusu kwemakore akati wandei taiedza kunge tichikurukura neguta reHarare pamusoro penyaya idzi. Tarisiro yedu zhinji yaive yekuti Environment Management Committee ndiyo ichange ichiratidza kutungamira nekuti dambudziko iri harina kutanga nhasi. Saka nhasi patange tichiita musangano wedu hatina kukokera wamiriri weCity of Harare. Tanga takangokokera vemapepanhau tichikokerawo nemastakeholders watinoshanda navo vanomirira vagari nemamwe mainterest groups. Weguta reHarare tine urongwa hwekuti tichange tichiwapatanidza pamwe neparamende tichiona kuti nyange vemaminista weenvironment nevelocal government kuti taita sei nenyaya iyi. Isu tiri kuda kushuwira kuvaona vachimhanya mhanya kuti zvinhu zvigadzirisike, asi chataita nhasi inhanga nyaya yekuti tiunze nyaya iyi pachekerere kuti kune zviri kuitika, asi vanofanirwa kunge vachizviita. Havasi kuzvitora, havasi kutirimuka, havasiri kuzvitora nemwoyo wekuti tigadzirise upenyu hwevanhu.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai paWhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe mutsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kubaya follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo kare govanaiwe nevamwe. Masangano anoshanda akazvimirira munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevechidiki dzevanasikana pamwe nedzemadzimai anoti uwandu hwevanasikana vasati vabva zera vari kutengesa miviri yavo senzira yekuwana nayo raramo huri kukwira. Masangano aya anoti panoda kuitwa mubatira pamwe nekukasika kuti dambudziko iri rigadziriswe sezvo riri kukanganisa upenyu hwevana ava. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Nzvimbo dzinosanganisira Hopley, Mabvuku neEpworth muHarare, Chitunguiza neDombo Shava ndedzimwe dzinonzi vana vane mazera anogona kutangira pamakore 10 nemana 14 vari kuita chifambi nevarume, vamwe vanogona kunge vaine makore anodarika makumi mashanu 50 ekuberekwa. Dzimwe nguva vanasikana ava vanonzi vanopiwa dhora rimwe chete rekuAmerica semubhadharo wekuita zvepabonde. Muzvare Primrose Manyange, musikana anogara muHopley, vaudza Studio 7 zvimwe zvavanofunga kuti zvinogona kunge zviri kukonzeresa kuti vasikana vadiki vemunzvimbo iyi vatengese miviri yavo.
Tengote samno muopli vashinja washwa na dika no garariga. Vashigararega wakadara andete. Mwana dakujga. Wano dakufake. So vashinji the best thing that they could do. Wano kwa kutungote is better chenda chi. Kichengi sedi mwe. Plus wangi wacho wani kwa kuso furi wawo futi ni wano wakuru wano garamno.
Mumwe musikana wechidiki. Muzare Mabul Jamu. Wano gara kudombo shava. Wano tivabereki. Wano kusundira ova na wadiki mkuita chifambi.
Vabereki wano fanira kuziwa kuti. Wafanira kuita tika ipa. Mbelepe wana wachuona, nekuti jumuzo wachu wana wano pedzira waita sekutezira, nekuti kunyange wakuru wano tawara kuti mbozi kuchika mfenje ufana nyina.
Mukoma na vazera anoshanda nesanga anore Female Students Network Trust, wano betikuwa mudiki, wano tinamo ndio onzere uru, pakutengeswa kwe miviri ne wanasikana avamu.
Vanhu vari kunonga sose nemuromo. Vana vadiki vari kuengage in prostitution zvakanyanya kutraya kuti vangaoneka mari kekuti vangatenge chikafu vakararamisa mhuri. Nekuti vakada kupinda mumadhorobha vachinotengesa, kanzuri iri kuvatevera ichinotora zvavari kutengesa zvacho.
Sangano reGirls and Women Empowerment Network rinoti patsvakurudzo yarakaita maererano nenyaya iyi zvakabuda pachena kuti dzimwe nguva vanasikana vanoita chifambi vari kushaya dzidziso yakadzama kubva mudzimba dzavanogara. Mukuru wesangano iri Muzvare Kumbira ikaiya vanoti kutengesa miviri kwevana vadiki ava haisi sarudzo yavanoita asi kuti vanenge vachitombonyikidzwa.
Haisi sarudzo kuti tingati vechidiki vari kutengesa muviri nekuti pamazera aya pamutemo wenyika yeZimbabwe kunoti vana yemazera aya cannot consent havakwanisi kubvuma kuti ihe ndinoda kana kuti handiti bonde. Saka nedzimwe dzenguva tiri kuti vana ava vari kungombonyikidzwa. Kasarisa zvakare vamwe vacho mukusatoziva kuti zvii zvinenge zvichimboitika vachishungurudzwa vachimbunyikidzwa vachitambiswa vamwe vacho ndozopedzisira vava vana amai. Iwo vachiri vana vadiki.
Asi mukuru anoona nezvemabhizimusi achiri kukura mubazi rinoshanda nemadzimai, Engineer Francis Gondo, vanokurudzira vasikana nemadzimai kuti vatore mikana yakachena yekuzvisimudzira yavanowaniswa nehurumende.
Madzimai mamwe echidiki ari kutozviitira zvinhu zvemaoko. Saka tinoti huyai tishande pamwe chete neministry nemapartners atinoshanda nawo kuti tikusumudzirei muite mabhizinesi enyu, muite mari.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzevechidiki uye vari mukuru wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare Ekeni yachifamba vanoti panoda mushandira pamwe kuti dambudziko rechifambi muvana ripere.
Varume ndo vatinoda kunyanyotara navo. Isu tinotoda kuti vauye tiwirirane kuti vachengetedze vana nekuti hanzvadzi yako mwana wako. Mwana wanzadzi yako asi kunoti ndivo vapari vemhosva idzi vari kumbunyikidza vana pabonde. Vanofanira kuchinja mafungiro avo nemaitiro avo. Pavanonwa doro kumabhava ngavazvitaure nyaya idzi kuti vana vadiki havabatwi. Uye mudzikereke chaimo chaimo titaure nyaya idzi nekuti vana ava vakakosha.
Commission inoona nezvekuwaniswa kwemikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi yeZimbabwe Gender Commission inoti kutengesa miviri muvana hakusi kuitika mumadhorobha chete asi kunzvimbo dzakafanana nekunocherwa zvicherwa kune makorokoza uye nemumigwagwa mikuru yenyika inofamba magonyeti. Vanasikana vanoita zvekutengesa miviri ava vanonzi dzimwe nguva vanotapurirwa zvirwere zvepabonde kuita pamuviri panenge pasina kurongwa kana kusapiwa mari yavanenge vawirirana nevarume vavanoita zvepabonde navo. Gwaro rakaburitswa nesangano reAssociation of Child Protection Professionals muna 2022 rinoratidza kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kupa kuti vanasikana ava vatengese miviri yavo asi chikuru inyaya yenzara. Gwaro iri rinotiwo kunyange hazvo dambudziko iri richinyanya kubata vanasikana, vanakomana vari kutengesawo miviri yavo. Zvimwe zvinonzi zvinosunda vana kupinda mumambure aya inyaya yekutungamira mhuri mushure mekushaya kwevabereki kana kushandiswa nevechikuru vanenge vavanyengedza kana kutumwa nevabereki. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurukotaro zvekudzivirirwa kwenyika muIsrael, vaIsrael Cards nhasi vati Israel inenge iri iyo ichange ichiona nezvekudzivirirwa kweGaza kana hondo yavo nechikwata cheHamas yapera. Vachinyora padande mutande reX, vaCards vakafananidza muono wavo weGaza neWest Bank. Mumauto eIsrael anopota achipinda achiti ari kutsvaga matororo akwanisa magariro evanhu. TikTok nekambani yairi pasi payo iri kuChina yeByteDance Vachitsa mapepa echimbi chimbi kudarire pamusoro soro muAmerica reUS Supreme Court vachikumbira dare iri kuti rimbomisa mutemo wakanangana nekumanikidza ByteDance kunge yabvisa app inobvumidza kuiswa kwemavhidhiyo mapfupi padandemutande iyi panosvika ndira 19 kana kuti yorambidzwa kushanda muAmerica. Apo kwasara svondo rimwe chete kuti zororo rekisimusi risvike, vakawanda munyika vanonzi vari kuchema chema kuti zvinhu hazvichina kufanana nemakore akare apo mumaguta nemadhorobha mungadai riri besanwa revatengi vanotengesa nevanongozvifambira vachivaraidza nguva vachiona zvitengeswa nepamafafitera kana kuti window shopping. Vanotengesawo havana mufaro sezviri kutaurwa nemukuru werimwe sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai, ava vanoti danho riri kutorwa nehurumende rekusunga nekutorera vanotengesera mumigwagwa zvinhu zvinonzi zviri kupinzwa munyika zvisiri pamutemo ratowedzera kushayikwa kwebhizimusi munhengo dzavo pamwe neveruzhinji.
So yeah, my members edu mazhinji are affected ne operation iyo iri kuitwa ne government. So vazhinji they are not able, havana vasi kukwanisa kuimporta zvinhu, and bose kana watoimporta kuunza kubva kune zvimwe nyika panguva inoiyi ndokuti utokwanisa kuita mari. Saka iroro redambudziko riri kubatawo mamembers edu. Tinovimba kuti nokufamba kuri kuita mazuva taakusvika kukisimusi bhizinesi ichatanga kusimuka.
Vawadzai vanoti danho iri rave kukanganisawo vezvitoro zvidiki ava vaisimboigirwa zvinhu kubva kunze nenhengo dzavo.
Tange tichitotaura nemamwe mamembers edu ari mubhizimusi rokutengesa mapatsi edzimota nezvimwe zvakadero, maservisi kits ezvimota, vachitaura kuti nenhau yeoperation iyoyo havasi kukwanisa kuhodha zvinhu zvakakwana nokuti makambani anosihodhesa aya haasi kunatsokuunza zvinhu semaunzira avari kuita. Saka kwatova nekashoteji mbichana especially kumapatsi ezvemota.
Mutevedzeri wemunyore mukuru wesangano revashandi reZCTU vakuda kwashe munengiwa vanoti chikuru chaita kuti vanhu vasatenga semamwe makore inyaya yekushaya simba kwakaitwa nemari yemunyika yeZig, kunyange hazvo vashandi vakanzi vapiwa mari dzemabhonasi.
So zvazvinoreva ndezvekuti what workers win on the collective bargaining table they lose it through mamonetary policy nemastatutary instruments. So Christmas kana kutoti December asvika hazvizi kuoneka chiro matinofamba nematinogara. Zvinoratidza kuti aggregate demand of goods and services is actually shrinking and going down, and we call upon government to increase disposable income kuvashandi so that they can stimulate business, nekuti vashandi ndivo maconsumers emagoods and services. Kana vasina mari zvazvinoreva futi ndechekuti mabhizinesi haagoni kusimuka.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotsigirawo nyaya yekuti vatengi vashoma gore rino zvichienzaniswa nemamwe makore, vachiti izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika.
Business rakati dererei. Of course gore rino rari gore rakaoma nenyaya yedrought yatakanga takatarisana nayo. Saka zvakaaffecta makamana akawanda, zvakaaffecta vanhu vakawanda in terms of diminished earnings nemaincomes. Yatakaona maformal businesses ezvitoro achivhara, some retail outlets over the course of the year. Saka I think gore rinorara katome, tiri kutarisira kuti gore rinouya zvinhu zvichashanduka for the better, zvichaimprova. Tinotarisira kuti mvura, tinowana mvura yakakwana kuti tive nego rakanaka, zvinobatsira kuti ikonomi yedu inge ichifamba zvakanaka.
Dai kare kare apo vashandi vaitambira nenguwani mari dzekutendwa kushanda kwavakaita gore rose dzemabhonasi dzinoya mumwedzi wambudzi, muzvitoro zvembatya, midziyo, chikafu nedzimotokari mungadai muri kuitwa semizinda yenyuchi riri besanwa vanhu vachipfachura chedikita ravo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 apaiwa nyika yaurayo ZANU-PF itonge vanhu taneta nevanhu panyika pano pamwari ngauti nzirotsitsi taneta navo.
pane mumwe atanza achibvayo musiye akadaro aiwa achibvayo tadango mukurudzira kuti aiwa akasotarisa kuti wana weZimbabwe akamira sei ndati tiwo maindastiri tishande tiwanewo zvokuita sabude dzimwe nyika chete ndonyaya iripo chete kosi achizopawanwa nemari dzavo kudhara andoini tunipuwa kudhara for example wese anotamba bhora vaiva ndivaifanira kungochionekera munyika dzinyika achionekera munyika kuti haona ine zvandakaita izvi tidivelopa sport munyika vaimbawo vanoimba zvekerekawo tarova mwana achingoparidzira shoko ramwari kwete kuzopawanwa akadaro isusu tichishupika asi ndeo mashoko angu chete
makadei washamarari westudio 7 ndine chikumbirowo chekuti mundibatsirawo nemumwe chete wemazimbabwe immigrant lawyers ndigokumbirawo kuziva zvandiroda kukumbira kubatsirwawo mazvita yenyu uye neusiku hwakanaka nezuva rakanaka
pastudio 7 makadiwa rajonga tiri pakaroyapa zaripevhu zvatinotiitira zvo zvakaoma amai munangagwa vauya kuno kuzopa vanhu hanzi maprojekt vari pamunhu turi kuti nhiyo 3 munhu uyu 33 shuwa here vakomana ndo zviri kuitwa ndo maprojekt acho here wayakomana zoti munhu anoita kuti wanobva tuku 3 aiwa imbobudisewo nhawidzi prese uye pastudio 7 aiwa budisewo nhawidzi
studio 7 apo makadini zvenyu muri kutaura nababa vamarudzi kuno kuzimbabwe kumasvingo ndanga ndichikumbiravo vana mukoma jonga vana mukoma blessing zulu muvudzevo vanhu vezano pf vanotungamirira nyika ino yezimbabwe kuti vanozivavo here kuti muno muzimbabwe mune nzvimbo dzine vanhu vakurarama nemamengo avanoindotora kuipo valu vanongotora chero mamengo akavora kuti vawane kubatsirikana nokuti zhara chai chaiwo yatamba vanhu tsvina saka tanga tichikumbiravo kuti muvudze vari kumaofisi kumusoro koko vanorya vachiguta vanomwa mvura yekutengwa iyai kuti vanhu venyu vava kufa nenzara kuno kuchiredzi vanhu vofa nenzara kuno
tinotenda seneti kuti yabvisa mutongo wedeath penalty asi kuti zvishande maextra judicial killings nekunyangariswa kunoita vanhu kuyoko ngakuinvestigatwe kuchitongwa vanhu pere ndokuti tione kushanda kwazvo zvinenge zvaakuita kuti mapoliticians vachatuma vanhu kunoponda vanhu vichiziva kuti hatitongerwi rufu uye tikatarisa kuna ana china uko shamwari dzedu havana masecret cows kunotozwa memba yepolitbureau chaiyo and vechiurawa hatikurudziri kuurawa kwavanhu asi kuti vanhu ndavatongwe vobatwa nemhosva kana vaba vechitorerwa zvavaba
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko muchirongwa chedu chelive talk chevechidiki chethe connection na 8 PM nhasi tiri kukurukura nezvenhau yevechidiki vanonzi vanofarisa zvekurasamiswe munguva dzezororo rekisimusi negoredzva voguma vapinda muna taisireva kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 1360 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti hurumende yavo iri kuendesa chikafu chinokwana kumatunhu ose emunyika pasi pechirongwa chefood deficit mitigation program Asi vamwe varumatunhu akasiyana siyana munyika vanoti chikafu chiri kunzi chinokwana ichi achisi kusvika kune vanhu vose. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department razivisa kuti dutu mupengo Cyclone Chido rasvika munyika nhasi asi ranga risina ukasha hwakanyanya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai muina Ntungamiri Nkomo.